manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina ndira 27, 2022. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Saka tichaziya manje nokuti pane mitongo miviri iri kupesanisana kana kuti tiri kuwirirana. There are contradictions there. Saka isusu panguva ino taisa nyaya yacho kumagweta edu ndowachazviona sezvo iri nyaya iri kubva kumatare zvinenge zvidoo magweta kuti vanyatsokududzira kuti saka kubva pari zvino chichinozoita.
Citizens Coalition for Change inoti zvinoshamisa zvikuru kuti dare repamusoro rakati sarudzo dzeby-elections mumatunhu matanhatu dziitwe richizvidza mutongo weSupreme Court.
Most of the time, anybody, that's our running. You know, we are the consensus. We need to develop more and more teeth. With my amendments and my electoral reforms, I need to shame one of them. We try to move on to when he goes outside, what we expect that person to go, then that person, I need to be disqualified. Cannot be disqualified.
Zimbabwe Electoral Commission inoti ichatorera matanho akaomarara vanhu vose vachawanikwa vachityora mitemo yesarudzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Citizens Coalition for Change inoti zvinoshamisa zvikuru kuti dare repamusoro nezuro rakati sarudzo dzeby-elections mumatunhu matanhatu makanga manzi nedare rimwe chetero hamufaniri kuitwa sarudzo idzi. Dzinofanirwa kuitwa dare iri richizvidza mutongo wedare reSupreme Court. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri weCitizens Coalition for Change Advocate Fadzai Mahere vaudza Studio 7 kuti izvi zviri kuvashamisa.
Saka tichaziya manje nokuti pane mitongo miviri iri kupesanisana kana kuti tiri kuwirirana. There are contradictions there. Saka isusu panguva ino taisa nyaya yacho kumagweta edu ndowachazviona sezvo iri nyaya iri kubva kumatare zvinenge zvidoo magweta kuti vanyatsokududzira kuti saka kubva pari zvino chichinozoita.
Vati chinonyanya kushamisa ndechekuti mutongo wedare iri wakaitwa pasina vakanga vapikisa kuitwa kwesarudzo idzi vatendai biti pamwe neve Zimbabwe Electoral Commission.
Saka isusu tukuti as a Citizens Coalition for Change ngazvigadzirise. ZEC ngaite the right thing. Matare ngaite the right thing. MaCitizens ngaite the right thing. Nokuti isusu tese tagara chitaura kuti mareforms ari kudikanwa. Ndo mareforms acho tese tinoziya nyaya yaDixon Nduna. Hatisina zvidzokorodzwe zvakare izvozvo kuti mitemo inoshandiswa kusimbidzira zvinodikanwa nevanhu. Vanhu ngavabvumirwe, ngavatenderwe kusarudza
ZEC inoti yamirira chiziviso zviri pamutemo kana kuti legal notices pachirungu kana kuti zvimwe zvaichanzi iite kuti ione kuti yoenderera mberi sei nenyaya iyi. Izvi zvinotevera mutongo waJustice Tawanda Chitapi wemusi wechipiri vachisimbisa mutongo weSupreme Court wakati kudzingwa kwavabiti nevamwe vavo kwaive kusiri pamutemo. Asi nezuro Justice nevakatiyo vakati zvigaro zvivatanhatu ava izvi zvinofanira kukwikwidzwa. Zvichakadai kunze kwenyaya yavabiti nevamwe vavo munyora anoona nezvesarudzo muCitizens Coalition for Change vaIan McConnell vati kunyoreswa kwenhengo dzavo kwakafamba zvakanaka kunze kwemawodhi matatu chete kumasvingo neBulawayo uko pakaita vanhu vaviri vaviri kubato iri vakanyoresa kuti vakwikwidze. Asi vati nyaya iyi yave kugadziriswa.
Already tine mawithdrawal Ramaphosa. So toda kuti Zimbabweans were rest assured kuti hatina ma double candidates achazenga akatimirira pasarudzo yemusi wa 26 March. So zvinhu zvidiki nekuti 3 out of 143 for this pilot scheme was very good.
Vatiwo chave kudiwa kuti mapato apiwe mikana yekutsvaga rutsigiro pachena pamwe nekupiwa mikana yakafanana pane finyuro nemapepa nawo ehurumende.
Takatarisana nema state institutions anotsaridza kuti madzishe edu nevakunike nemabato edu enike mabazi ehurumende akaita se defense nike security sector mapurisa masoldier and all that ngavaregero vachiita basa ravo nemazvo tozvatinotarisira izvi nekuti tinovakudza madzishe edu tinovakudza security sector yedu.
Mutauriri weMDC Alliance vaWitness Dube vati zvinhu zvakafamba zvakanaka chose kunomination court kunyange hazvo dzimwe nengo shoma dzakaita dambudziko rekusawirirana.
Asi pane macouncils mashomanana akaita sechinhoi nekubedbridge kwatakatadza kunyatsokutaurirana nemacandidates edu nekuti mastructures edu pamwe panga paine kusanzwisisana. Vazoudza vanhu nguva dzekuti vasubmite nezvinodika mazvacho vakazotadza kuti vasubmite nenguva kuzeki kwacho.
Vatiwo mutemo wesarudzo unofanira kusandurwa kuitira kuti mazuva ekunyoresa kuti munhu apinde musarudzo awedzerwe.
Kana zvichigona ngavatoite mazuva chero mairi chaivo nekuti macandidates mamwe anenge achibva kure zvingatibetsere mutasi kuti vanhu vasavharirwe kukwikwidza nenyaya yekuti vanenge vashayiwa kana wekunyoresa kuti vange vachiita makandidati.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuZANU PF sezvo murongi wemisangano bato iri vaMike Bima vange vasiri kudaira nharembozha yavo. ZANU PF yakakwanisa kunyoresa vanhu vayo vachakwikwidza musarudzo mumawodi nemaconstituency ese ari kuitwa sarudzo musi wa 26 kurume. Ndakamirira Studio 7 muHarare.
Tira Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne 7270 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisa kugunzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pa shortwave.
Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti ichatorera matanho akaomarara vanhu vose vachawanikwa vachityora mitemo yesarudzo munguva yekutsvaga rutsigiro rwesarudzo dzichaitwa muna kurume. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Pachitaura nezuro pakupera kunyoreswa kwemazita evanhu vachakwikwidza musarudzo dzemabyelection muchinhoi, mukuru wezeki mudunhu remakonde vaShepherd Kaocha vakati yasvika nguva yekuti komisheni yavo iratidze kuti inoranga vose vasingatevedzeri mitemo yesarudzo. Vakaocha vakati zeki icharanga nekubudisa musarudzo kana kubhadharisa mari yefind vose vachatyora mitemo yesarudzo pavanenge vachitsvaka rusigiro.
Most of the time, telling what that is our running. You know, we run a consensus. We need to develop more and more teeth. With my amendments in my electoral reforms, I need a chamber one. When he goes outside, what we expect that person to go, then that person, I know it was disqualified. Cannot be so fine.
Vakaota vakakurudzira avo vari kukwikwidza musarudzo idzi kuti vatsvage rutsigiro murunyararo. Vakatiwo vanoshuvira kuti nerimwe zuva vachaona vemapato akasiyana vachitsvaka rutsigiro vari pamwe chete pasina kurwisana sezvinoitika kune dzimwe nyika.
Let's campaign in peace. Let us have tolerance. You would mean my independence. Those of CCC, MDC Alliance, ZANU PF, you are able out there, either in Ward 14, Ward 8, Ward 12, to campaign together, like what other states do.
Zvichakadaro, bato reMDC Alliance rakatadza kuisa vanhu vachakwikwidza mumawadhi mana pamawadhi matanhatu ari kukwikwidzwa muchinhoi. Nhengo yeMDC Alliance iyo yakakwanisa kuisa mapepa ekukwikwidza muwadhi 2, vaWili Nyambe vanoti dzimwe nhengo dzavo dzakatadza kunyoresa nekuda kwezvikonzero zvakasiyana. Vanyambe vanoti vamwe vakanga vaisa mapepa avo vakazoabvisa nekuti vakanga vakwezwa kubatora vaNelson Chamisa reCitizens Coalition for Change vamwe vachiti vave nezvakawanda zvekuita.
Dumbura on Saturday akaenda kumusangano we wana we wachamisa ku part office, and then from there he pretended kuti ano ndada kuenda kunongona zvibasa chete, but yet in fact he attended their meeting and akaita acknowledge kuti akupi akwachamisa.
Vanyambe vanoti pane nhengo dziri kuita sechikukuviri dzichiita sedziri kubato ravo asi dzichienda nerweseri kubato reCCC.
It's not the parties in the per se, but it is those individuals who are red white, which is not farmer, the farmer.
Asimwe mengo izi vaMartin Dumbura vabvuma kuti vakaenda kubato reCCC mumazuva mashoma apfuura sezvo vagara vachinzi mutengesi nekuti vaitaura nenhengo idzi.
Inini dadwe kwachamisa kudavachokwadi ndochokwadi dadwee kuichozi ee iwas accused oalo mumashure kwesaiano iziichamen wemutengesi ane arikuitana vanhu kwachamisa vandavanoda ano thatis my side kwachamisa ndokwanditoriko saka ndaikwanisa kukondesa mumwe wangu.
DC Alliance yakatadzawo kuisa nhengo dzinokwikwidza munzvimbo dzinoti Harare, Masvingo, Manicaland, Mashonaland Central, Matabeleland North neMatabeleland South. Hatina kukwanisa kubata mutauriri weMDC Alliance vaWitness Dule kuti sei munzvimbo idzi bato ravo rakatadza kuisa nhengo dzinokwikwidza sezvo mbozhanhare yavo yanga isingadavirwe. Bato reZANU-PF rinoti rakachinja munhu ari kurimiririra muwadhi 2 richiti muzvare Ruth Chikukwa avo vainge vasarudzwa pamaprimary ebato iri vainge vaine nyaya dzakawanda dziri kumatsaredzi mhosva ndokubva ravatsiva navaYasin Yasin avo vakakundwa musarudzo namuzvare Chikukwa. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Zimwe nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzinoti dzinoona pachiita makakatanwa pakati peMDCT inotungamirwa navaDouglas Nwonzora neimwe inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe pamusoro pemari inopiwa mapato ane nhengo muparamende. Izvi zvinotevera kuziviswa kwakaitwa nehurumende kuburikidza negwaro reGovernment Gazette kuti mapato eMDC neZANU-PF achaona mari iyi pasi pemutemo wePolitical Finance Act. Gwaro iri, iro rakaburiswa nemusi wechipiri, rinoratidza kuti MDC ichawana mari inoita $149 million, kuchitiwo ZANU-PF ichiwana $350 million yemari yemunyika. Asi vamwe vanoruzivo nezvinoitika muMDC vanoti havaone paine makakatanwa sezvo hurumende ichitumira mari iyi kukero inenge yakanyoreswa nebato, zvichireva kuti kuMDC inenge ichienda kumuzinda wayo weHarvest House sezvagara zvichiitika makore ose. Uko chipangamazano chamuzvare Tokozani Kupe vanthando Ndlovu vaudza Studio 7 kuti kunyanga hazvo vakanzwa kuti ibazi rezvemitemo rakazivisa nezvemari idzi havana kuziviswa zviri pamutemo. VaNdlovu vanoti tarisiro yavo ndeyekuti mari iyi igovanwe nepakati nemapato eMDCT ose ari maviri, vachiti vanofunga kuti bato rinotungamirwa namuzvare Kupe ndiro chairo MDCT, nekuti vaMwonzora vakazivisa kuti vakaumba bato idzva rinonzi MDC Alliance. VaNdlovu vanoti izvi zvakamboitika muna 2014 apo mari iyi yakagovanwa pakati pavatenda ibiti namushakabvu vamogenitsvangirai. Asi mutauriri weMDCT inotungamirwa navaMwonzora vaWitness Dube vanoti bato ravo ndiro rinokodzera kupiwa mari iyi. Ngatinzwei vachitsanangura.
Mari iyi yePolitical Finances iri kutaugwa nezvayo haingokandiwi sechibagwe chiri kukandirwa huku imwe huku yongonhonga yanhonga yanhonga. Haisi mari yekungoita mazvake mazvake, ine nzira yainofambiswa nayo dzichitevedzerwa mitemo yezvematongerwo enyika. Pare zvino bato rine mvumo yekupuhwa mari iyoyo igungano reMDC Alliance, kuchizopuhwawo bato rine nhengo dzeparamendi dzakapinda pasi pegungano re MTC Alliance iroro. Saka maikupe vari kutaura ivo kuti vanhu vanotaura nezve Alliance rimwe bato ivo vakafoma ravo bato vakatoitawo ravo bato mbura wayo ranga risiri musarudzo dza 2018 saka havasi nhengo inofanira kunge ichiwana mari iyoyo nekuti bato ravo ravakafoma kuMcDonald's mazuva akapfuura last week awo ranga risipo musarudzo dza 2018.
Mutauriri weMDCT inotungamirwa navaDouglas Ngonzora, vaWitness Dube, vari parunare kuBulawayo neStudio 7. Tabato munyanzvi mune zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya kuti tinzwewo pfungwa dzavo.
Izvi zvanga zvakatonangana neMDC Alliance, nekuti nguva yakagadzirwa bumbiriro remutemo, ndivo vakanga vari panyanga. Vakamirirwa neMTCT ndosaka vakazonzi FAM Alliance asi kwaiko zvino tinoziva kuti pane bopoto pakati peMTCT vamonzoro vari kuti ivo eMTC Alliance inenge Alliance Dr. Kupe achiti ivo pachiti ndivo MTCT saka pachokwadi kana takuteera inonzi presidency mumitemo mari iyi ngaipiwe kuna Mzvare Kupe nokuti ndivo MTCT ava vamonzora kwakapiwa chisungo chokuti MTC Alliance harisiri bato riri muparamendi saka havakuti vange vachipoa nokuti vakatoti MTC Alliance ndo pandoona kuti pangaita kukanganisika ipapapa and chokwadi ngachitaura kuti ZANUPF yaona kuti kune sarudzo saka vava kuzvipa mari yekumhanya mhanya nesarudzo yokubatsirawo Mhonzora kuti ange achimiramira asi toziva zvasinoreva.
Vangwenya, muri kuti imi mari iyi inofanira kupiwa kuMDC Alliance zvichireva ka kuti vaMhonzora ndo vanofanira kupiwa mari iyi nokuti iwa akazivisa kuti MDC Alliance
chinoshanduka ndicho kuti muparlament munoshandiswa mazita muparlament munoshandiswa donzo rokuti pawakanga uchivhotegwa waivhoturwa uchinzi ani ndo mapiwiro anoita mari zvokutoti deno parliament ichibatwa nemabatiro agararipo paide pasingonzwisisika kuti nhengo dzese dzeparlament dzakapinzwa neMDC Alliance kuda nyangwe iri MGCT kana PDP kana iri UDM ndivo vanenge vachifamba kuti vange vachipiwa mari dzacho asi sezvanamboreva kuti ZANUPF vanoshandisa mutemo kuti ufambirane nezvinovakudza hapana takaipa kuti mari ipuwe MDC Alliance nokuti ndo vakahwina vakapinda paramendi asi iko zvino changoshata ndechekuti vaizviti MDCT vacho vamonzora vaakuzviti MDC Alliance and MDC Alliance yakatodzingwa muparamendi navamutenda saka hazviite kuti MDC Alliance iya yakadzingwa muparamendi yopiwa mari hazviite kuti vamonzora vakazviti tiri MDC Alliance.
Tingaona here pachiita makakatanwa pakati pavamonzora naMzvare Kupe pamusoro pemari.
Chokwadi matongotaura kudaro kavevajonga mangwana chaiye tichatoona makweta aDr. Kupe vachinyorera vamutenda kuti munhu wamunoda kupa mari uyu anonzi Monzora takatomudzinga muMDCT saka mari yacho ngaichiva kwatiri isusu varidziri MDCT ende teka uda kuona kuti tinzwe kuti vamutenda vanotaura vachiti chino kuti vamutenda ndo vakarisiva tsamba kubva kuna vamonzora naKupe ichitiwo nhengo dzeMDC Alliance havasisiri nhengo dzeparlamendi saka chiripo ndechekuti tichatoona mangwana chaiyo chaiyo kuti chinoburiswa mhosva yekuti Dr. Thokozani Kupe anova iye mupresident vaenda kumatare kuti musapa mari kune vanhu veMDC Alliance nokuti ndo zvamakataura seSupreme Court makore maviri akadarika.
Ava vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vari parunare muHarare neStudio 7.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutongi wedare repamusoro-soro muAmerica vaStephen Breyer vari kutarisirwa kuzivisa nhasi mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nezvedanho ravo rekuda kuenda pamudyandi gere. VaBreyer vachasangana navaBiden kuWhite House. Zviuru nezviuru zvevanhu vemuSudan zvinoda utongo hwechiuto zvakaratidzira nezuro zvichiti hazvisi kufara nechisungo cheUnited Nations chekuda kupedza matakatanwa ari munyika iyi zvichitevera kutorwa kwemasimba nemauto emwedzi mitatu yapfuura. Mapato makuru anoti Citizens Coalition for Change, MDC Alliance neZANU PF akakwanisa kunyoresa nezuro vachakwikwidza musarudzo dzenhengo dzedare reparamende nedzemakanzuru. Nyaya yanga ichitarisirwa kunetsa pakunyoresa kudare renomination court yekuti ndiani aizoshandisa zita rekuti MDC Alliance yakava moto wemapepa sezvo vaitungamira MDC Alliance vaNelson Chamisa vakabva vatanga rimwe bato idzva rinonzi Citizens Coalition for Change. Vangonzora avo vaitungamira MDCT asi vakati vaizokwikwidza seMDC Alliance musarudzo vakabva vangonyoresa zita iri musarudzo. Asi zviri pachena kuti kukandirana makobvu nematete pakati penhengo dzemapato maviri aya hakuna kupedzwa nenyaya yezita iyi. Vamonzora vavowo makara asionani nevaive mutevedzeri wavo Dr. Tokozani Kupe avasiri kupinda musarudzo asi vachiti vamonzora vakazvidzinga mubato pavakati vave kukwikwidza vachizviti MDC Alliance asi bato ravo richinzi MDC Team. Vanhu vakawanda munyika vanoti sarudzo ndidzo dzichaburisa pachena kuti ndiani ari kudiwa nevanhu. Mukuzeya nyaya yesarudzo idzi, Blessing Zulu Studio 7 abata nhengo yeMDC Alliance vanorest Marara uye nhengo yebato reCitizens Coalition for Change vaGodfrey Kurauone ndokutanga nekubvunza vaMarara kuti pane chinobuda here kana kuti kungoperekedza havo muchato.
Ndinoona sekuti nhema dzakanyanya kuti hatikwanise kukwikwidza zvakasimba, sapoti tinayo, vatsigiri vedu tinavo vakasimba chaizvo, vari kutisimbisa. Ndiri mumusha paweekend yapfuura emusi Saturday nesvondo ndichitaura nevabereki vemumusha. Vabereki vemumusha vagara havadi ZANU PF. ZANU PF is not in the race technically pasarudzo dziripo idzi. Bato ravachamisa rakatipawo bizari nemimba nokuti vamurisi zvizvaiva nemore than 17 years vari muparliament. That's 3.5 times if not 4. Vamurisi zvizvaiva is well known, vanozikamwa zvakanyanyisisa nekuti Mugabe wagarisa chienda Mugabe hamba. Vamurisi zvizvai after 4 consecutive terms vagarisa vachadiwa nevabereki havazikanwe mumusha, vakangofanana neZANU PF havazikanwe mumusha, havashandire mumusha, vanotavo kudzoka kunguva yemavhoti. Vabereki vemumusha vari kutaura nesu vari kuti aiwa taakuda utungamiri hutsva. So ndinoti inini ndini kunyanyotarisirwa, ndini ndakatarisirwa nevabereki vemuHarare Central and ndinovimba ndirichakunda zvine mutsindo.
Pakura pindurai chinzwa.
Mukateerera zvekutaurwa navaMarara muchaona kuti he is contradicting himself. Vamuti vakatena left votena right havasi kuzeva varikuda kutaura, vari kuti vamuzi zvizvai is well known and later on what he is not known. So it means kuti avasikunyatso kuziva zvavari kutaura. I want to be very open and very clear kuna mukoma Marara kuti I know where your confidence is. I know kuti makatarisira papi kuti ndoda kuona ndopacha kupai mavhoti panyaya yekuti mukushandisa MDC Alliance. Let me be very clear kuti vanhu vanoziva zvavanoda, vanhu vanoziva munhu wavanoda, vanhu vanoziva leader wavanoda. A leader anoita zvido zvevanhu, a leader anofighta a genuine struggle yevanhu, kwete vanhu vanoitwa remote controlled neZANU PF. So people are aware of all that. Vanozviziva kuva Marara. Muri zvizvai is too popular in Harare Central. Vati ukanzi havana kuzadzisa zvimiso zvavo zva 2018. And for how long did Muri zvizvai serve as the MP since 2018? He was a record. Saka zvimbo zvamotaura ndezvipi Muri Marara? Let me be factual. Panotangira problem kuma Blessing ndepekuti munhu atadze kuzviweya, kuzvipima wega kuti apa ndokwana here kana ndikwana. Ndo panotangira problem. Unopedzera waku kuzvikwidza ndege yamashanga vanhu vashamisika kuti kuvari kutembeya. Munombotembeyi imimi? People are aware of what is happening. wanaru kuziya kuti vanonda chamisa ndevapi vachamisa ndevapi and people are rallying behind those who chamisa
pindura itinzwe vamarara.
One thing that I want to correct you, andina contradiction pane zvandataura ndati vamurisi vanozivikanwa nembiri yekuti Mugabe wagarisa andina kuti vane mbiri yekudiwa nevanhu muHarare Central. So vagarisa isusu takafomewa semDC tichidedzera chinjamaitiro. Ndiri kukumbirisa kuti vamurisi nevamwe maleaders kubato ravo vachinje maitiro. Chechipiri chandoda kuvaclear kuna bamunini kuna gold bamunini kura ndechekuti isusu hapana kana confusion as to what name is going to be used. Vanhu vanoziziva kuti vachamisa vane bato ravo rine mucherechedzo yeyellow rakanzi triple C. Ini ndiri kumira ndakata MDC Alliance. Saka zvinakana kupokana kwekuti munhu kana akapinda achida kunosarudza munhu angazonzi avhiringika.
Peta nyaya yedu vakurawo netisa swerere kuvhiyakatiyo.
Zviri kutaurwa namukoma wangu Norest Marara havisi zvunhu zviri kubva mumusoro mangu, but zvunhu zvakataurwa nevanhu vari kubva muMDC yenyu MDC Alliance yenyu iyoyo. Nda kutanga nagore kore achitiza kupati kwenyu. Gore kore akati handisakwanisi kuita zvepati iyi because yaku ndiita kuzanu PF kwandisingadi. Tikabvapo tota banda kuzanu kupi recently. Tobvapo recently your South African chairperson, of South Africa province, on Shelton Chiangwa, I had that here MDC Monzora because they are driving us to ZANU-PF, of which I can't remember was ZANU-PF. So I didn't put out a Zunu Zeku Tiko of Zang, but I didn't put out a Zunu Zandino on a Tower near one
way new. MDC Alliance, no rest Marara, Variparunare Marare. Manzwa kubva kunengwe bato reCitizens Coalition for Change vaGodfrey Kurawone avanga vari parunare muno muAmerica muri kuri yanga ichikokerwa naBlessing Zulu Studio 7. Women's round table na 8 PM tiri kutarisa madzimai achange achikwikwidza musarudzo dzichaitwa muna kurume.
Tamuga, not the checker, my settings, my frequency, my feelings. I'm a and this is my guy. And this is good job, I'm going to go link and I'm going to go.
Yapera rakaiti mutarisa musoro yenhau dzanhasi. Citizens Coalition for Change inoti zvinoshamisa zvikuru kuti dare repamusoro rakati sarudzo dzeby-elections mumatunhu matanhatu dziitwe richizvidza mutongo weSupreme Court. Zimbabwe Electoral Commission inoti ichatorera matanho akaomarara vanhu vose vachawanikwa vachityora mitemo yesarudzo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soko isika